tichaona zhinji dziri kuwanda nepamusana pekuti vamwe vachairi vanotyaira vasina hanya, vamwe vanenge vakadhakwa. Zvikonzereso zvinosiyana siyana zvinoita kuti tsaona dziwande. Dzimwe inyaya yemugwagwa yashata. Isusu sesangano repassenger association of Zimbabwe tiri kukurudzira vatyairi kuti vakoshese vanhu vanenge vakatakura, uyezve vakazvikoshese ivo pamwe chete nemhuri dzavo, nekuti mhuri dzavo dzakavamirira nguva dzese. Variritiri vemhuri zvakare. Isu chatinoda ndechekuti vatyaire pore pore, kumhanya handi kusvika. Vateedze zvavakadzidziswa panyaya dzedefensive.
Mabhazi aya ari kuita here zvinotarisirwa kana kuti zviri kukurudzirwa nehurumende kuti zviitwe kuti chirwere chisapararire?
Ongoro yatabva kuita munotakurwa veruzhinji nekambani yehurumende yeZupco inorakidza kuti izvona vashandi veZupco havasi kusanitaiza mapasenja, uye zvakare hapana kufafaidzwa kana kudisinfektwa kuri kuitwa mabhazi marenge isati aenda kubvira misha inogara veruzhinji kusvika mumarengi. Izvi zvinhu zvatanga tichiongororawo kuti vanhu vakamira semutsare kukwira mabhazi, vanhu vakamira zvekumanikidzana zvikuru, zvekuti tinotyira kuti chirwere checoronavirus kana kuti COVID-19 wave 4 inogona kubata vanhu vari kufamba namabhazi nemichovha nemota dzemapuraivhete, nekuti hapana zviri kunyatsoitwa kudzivirira vanhu kuti vasabatwa nechirwere ichocho.
Ko, panyaya yezvivhara muromo nemhino kana kuti mamaski,
vamwe vanototaura vakabvisa mamaski vari mumabhazi, vamwe vanotokwira vasina kana mamaski acho, kusanganisira nevashandi vacho vanenge vasinawo mamaski. Izvi zvinoisa vanhu panjodzi zvikuru, uye zvakare mabhazi ari kuzadzwa. Takatarisa divi rekueastern side reHarare uye nemamwe madhorobha kunenge kuchibva mabhazi kunana Chitungiza, dzimwe nguva vanhu vanotouya vakaita standing nekuti zvifambiso ikoko zvinonetsa zvikuru nedzimwe nzvimbo dzakawanda dzemuHarare.
Saka vanhu vanozoita sei?
Vanhu vari kuzokwirawo marori, vozokwirawo maprivate, mawishi, maondafiti, mafanikago nedzimwe dzakadaro, nekuti vanenge vapererwa vachida kubata nguva vachimhanyira kwavanenge vachienda. Izvi zvinhu zvinofanira kunge zvichitariswa nehurumende kuti mutemo wecovid kuchengetedza vanhu vakatarwa neMinistry of Health and Child Welfare pamwe chete neWHO panyaya dzekutakurwa vanhu uri kuchengetedzwa here. Tiri kuona kunyaya dzekutakurwa kwevanhu mutemo wekurwisana nechirwere cheCovid usiri kuchengetedzwa.